Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, September 28, 2018. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I am Tanonoka Wande.
Tonight on Live Talk, we are talking about the issues that are affecting Zimbabweans as we end this week.
To join our discussion, please phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 metamoy frequency and on the 4930-6080 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can get us on voazimbabwe.com, voashona.com, and voandebele.com.
If you have just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about various issues in Zimbabwe.
We start with President Emmerson Mnangagwa's speech at the United Nations General Assembly, where he called, where he appealed to the West to remove targeted sanctions imposed on top ZANU-PF officials. He also indicated that Zimbabwe is looking into the killing of six people by members of the Zimbabwe's National Army on August 1st this year. He also noted that Zimbabwe wants to be a middle-income nation by 2030. Zimbabwe is open for business and that the land issue is not reversible.
The isolated and unfortunate incident of the post-election violence that occurred on 1st August 2018 is regrettable and most unacceptable. The Commission of Inquiry, comprising eminent persons of national, regional, and international repute, has now begun its work in earnest. Their ultimate report and recommendations shall help us bring closure to the matter and assist in the improvement of our institutional governance. The land reform program is irreversibly behind us. Emboldened by the dreams, hopes, and aspirations of our people, and in tandem with the United Nations Agenda 2030 and African Union Agenda 2063, we have outlined our vision to become a middle-income economy with a per capita income of about $3,500. This will bring on board increased investment, decent jobs, broad-based empowerment, and a society free from poverty and corruption by 2030. Zimbabwe is open for business.
On the economic front, Zimbabwe is facing a fuel crisis with some taxi operators increasing fares, saying they are getting the precious liquid from the black market.
Now, Kekele is a slight one. I mean, I say some relative. Our taste would do it just like it is. It is the Ayuko, Cecilia, and Madam, as soon as I say this, I'm a generator, I'm a compressor, I won't get so inside this. So it is this is the one who put us in the lower taste as the best.
Utubololo, Mbanatua, Ukulumendo corner, we actually would see a crater Utubo all corner. Engakuthi abamagarage mawubabuza bathi abala foreign currency ukuthi bathenge ifuel evele ivela emazweni uhulumende uyehlule ukuthi alethe iforeign currency eningi abantu bathenge ifuel loba ngithi bewode ifuel ibe khona ibe ningi yenelise ukuthi ikwanele izweni.
In health related issues, the cholera epidemic has already taken the lives of 49 Zimbabweans. The government and local authorities have come under fire for allegedly failing to contain the disease.
In Glenview South, there is no constant access to clean water.
At the moment, I think we need assistance from every organization. That includes the government, the private organizations. And this situation, as it is, everyone needs to participate. For us to be better here in Glenview.
Chaita dambudziko rakanyanya kukura zvakanyanya re cholera. Asi chatiri kuona chiri kukonzeresa kuti cholera iwande. Mapipe edu emasuweji epasi akafa zvakanyanya saka masoja ari kubvesa pese pese nemvura yedu yatiri kunu iri kushandiswa nevanhu yemumigodhi nemuzvibhorani haina kuchengeteka zvakanaka.
In Zimbabwe's second largest city, Bulawayo, former Botswana president Ian Seretsekama said Zimbabwe has all the resources to kickstart an ailing economy. He said it's a matter of putting the resources to good use.
I'm here today to lecture to Zimbabweans on how to run their country or their economy. Because I believe very strongly that you already have most of what you need, both in terms of the human resource, and as we know and we can confirm as your neighbors, we know that Zimbabweans are very innovative and have a very excellent work ethic. And indeed, Zimbabweans have contributed to the development success of the fund.
And President Emmerson Mnangagwa is promised to create a parliamentary position of leader of the opposition for Nelson Chamisa of the MDC.
What's your view on this and other issues that we have actually highlighted here? Yes, Zimbabwe mwote li chona njani, kumbe li fuga njani, enda wane chieneyo. So ke lamtake stoka ngo uchieneyo wele Zimbabwe. Siya wano kutike yungte kalisa ke vigileli. Unuza na Emmerson Mnangagwa kwa kate se UN kuna ngale ke kuluma ngukulupa Zimbabwe kuluma ngale cheso ze noto loko nyokufa nayo usenjalo ke ilizo ene Zimbabwe mwana mafuta ez mota seko enda wane zineng kuzo buya njalo abantu bakala mkutlanu wesikutu we kolera kuzo buya njalo no Ian Khama kuna ngale ke ublawayo ukulume sitike Zimbabwe ilo kunenga kulu wazemvelo ngako kwa abantu sokumele tukusebenzise. Singathi ke ukukhanyeka kumana kumqoka kakhulu ikuthi umongameli Emmerson Mnangagwa kuthe ufisa ukuthi yena umnumzana Nelson Chamisa abe umkhokheli wabaphikisayo edale parliament. Iye kunjalo ke baba wathi
ndilipo duve makati nishini
siyaphila futhi
nasi tindola kuti asazvinhu zvese zvatingakwanisa kuti titarise zviri kuitika munyika vhiki ino yega yaperai pane zvinhu zvakawanda zvakaitika. Mutungamiri wenyika vakanga vari kuUnited Nations uko kwavakataurawo mashoko akawanda sezvakaita vatungamiri vedzimwe nyika. Tinoda kuti kana muchikwanisa kana muchida motiudza zvamunofunga pamusoro pezvakatagwa navamunangagwa kuUnited Nations. Pamusoro pezvo munyika mune nyaya inonetsa yemafuta emotikari yava kutanga kuramba ichiita west and west. Saka tingafarawo chose kuti tinzwe zvamunofunga nezvamunoona tigovane navamwe kuti vazive zviri kuitika mukati mavo munyika imomo. Pane nyaya yekorera iri kuramba ichinetsa iko zvine zvitarasikirwa nevanhu vanosvika makumi mana namapfumbamwe asi hatisati tanyatsoona kuti vakwanisa here kuti chisaramba chichienderera mberi chirwere ichi. Kana mune zvamunofungawo pamusoro penyaya iyoyo motifonera tonzwa kuti pfungwa dzenyuwo dziri papi. Pane Ian Khama vakanga vari muZimbabwe vakataurawo vachipawo mazano kuti zvinhu zvingaitwa sei, asi chimwe chezvavakataura chokuti kunoda kuti kana vanhu vasarudza zvavanenge vasarudza vozvipira nomwoyo wose kuchinja zvinhu kuti zvinofambe zvakanaka. Toda kunzwawo kuti munofungei pamusoro pemashoko iwayo. Kwozouya zvenyaya yokuti vamunangagwa vanoda kuti vaumbe chinzvimbo chemutungamiri wemapato anokwikwidza leader of the opposition parliament mugovernment. Munofungei nenyaya iyoyo? Vachamisa votambira here zviri kutaurwa navamunangagwa kana kuti aiwa? Saka toda kunzwa kwamuri pane pfungwa dzenyu pane nyaya iyoyo. Saka musakangama zvakare kuti tiri live paindanet pawebsite pedu nepafacebook. Kana muchikwanisa munogona kutiona tichitaura tese tiri ipapo duve.
Yes, so we wish to apologize to our listeners and viewers because we are not live streaming right now on our Facebook pages. So I think there is a glitch, you know, somehow. So but we hope that this is going to be rectified. So I think we've got our first caller, and that is Mr. Seka Kombe. Yeah, I think you can take him.
Yeah, Mr. Kombe, makadi niko.
Nipo makadi wazenyu.
Jiripo isu, ziri kufamba seko.
Aiwa kuno trungo lalama ninyash. Zina kumira sakanaka kuno kuzimbabwe.
Titauri rezi. Taura isenyu.
Yes, taitarifira kuti tingobva musarudzo zvinhu zvichanaka, zvinhu zvichaita zvakanaka, but tingobva musarudzo takabva tavhakachirwa nechirwere chekorera chine vanhu 49 wafa pari zvino. Tichingobva zvakare musarudzo takavhakachirwa nekukwira kwemitengo nekushomeka kwefuel mafilling station. Saka zvinhu zvakangooma kudaro, tingorarama nenyasha.
Saka munofungei imimi kuti chamunoona chinokonzera zvichii?
Ini zvandinoona izvi zvinokonzereswa nekubudiswa kwakaitwa maresults esarudzo kana kuti zvakabuda pasarudzo. Izvi zvinoratidza kuti zvakabuditswa nesangano reZimbabwe Electoral Commission handizvo zvakasarudzwa nevanhu vemuZimbabwe, because kazhinji-zhinji kana tichinge taenda kusarudzo, vanhu vanotarisira zvakawanda kuti kana vanhu zvavanenge vavhotera ndo zvichaitika, but pari zvino zviri kuitika zvacho ndo zviri negative. Kuti tabva kusarudzo mitengo yezvinhu ndokukwira, izvozvi zvibhodhoro yecooking oil 2 liters zviri kuita $6 kumamisha, mazvoona. Ende chirwere chekorera chouya, ende zvinhu zvoramba zvichingooma. Saka izvi zvinoratidza kuti handizvo zvaka voterwa nevanhu, meaning to say hurumende iripo iyi pari zvino izvi inenge iri an illegitimate government. Haizi hurumende yakasarudzwa nevanhu, asi iyi hurumende yakazvipinza kuti iite sehurumende iri illegitimate.
Saka munoona sekuti kunetsa kuri kuita zvinhu izvi mataura nyaya yekuti zvinhu zvamakanga muchitarisirawo kuti kuda pamwe zvinganaka mushure masarudzo hazvina kuuya. Mataura nenyaya yekorera, mataura nenyaya yekudhura kwakuita zvinhu, mataura nenyaya yekushayikwa kwamafuta emotikari. Munoona sekuti inyaya yekuti hurumende iripo haisiri pamurawo here?
Ya, ndo maonero andinoita, because kana dai hurumende iripo iri pamurawo, zvinhu zvingadai zvakatodzika, vanhu vachifara kuti zvinhu zviri kufamba zvakanaka, because vanhu vane mabhizinesi muZimbabwe vanenge vachitarisira kuti tikabva kusarudzo zvinhu zvichaita zvakanaka. But now izvozvizvi tabva kusarudzo, vamunangagwa vanga vachitaura kuUnited Nations vachiti hano sarudzo dzakaitwa zvakanaka, constitutional court yakadeclare kuti ndii ndakahwina. Oright, zvakanaka izvozvozvo. Kana ndo zvakataurwa zvamuri kuti ndo zvakaitika zvikutaurwa navamunangagwa, zvinofanirawo zvekuenderanawo nekudzika kwezvinhu kuti vanhu kuZimbabwe vari kufara, fuel iri kuoneka, utano hwakanaka, vanhu vemuHarare vari kuona mvura yekumwa yakanaka. Now kana tichiti vamunangagwa ndo vakahwina, then kwakuoneka korera, then kwakuoneka mitengo yezvinhu yaakudhura, then kwakuoneka fuel haichaonekwa kumaservice station, zvinorakidza kuti vanhu vane mabhizinesi muZimbabwe havasi kufara nehurumende iripo. Ende zvinoratidza kuti vanhu vakavhota vakavhota vachida humwe utungamiriri husiri utungamiriri ihwohwo vanga vagara huripo 38 years.
Mudi kuvapa chinguvawo chakati chakati rebe zvishoma kuti vagadzirise zvinhu?
Ini handifunge kudaro here, because vamunangagwa ndo vakanga vari mutedzeri wavamugabe, zvakare ndo vakanga vari munhu anga ari pedyo wavamugabe for the past 7 years or so. Saka it means kuti hapana yavanoti hanzi new era kana kuti hei taakuenda kune imwe demokrasi nyowani. Zvaingovapo mazuva avamugabe ndo zvingoripo zvakare izvozvizvi mazuva avamunangagwa. Saka ne hapana chatingatarisira kuti pangaite chinhu chinyowani. Torai semuenzaniso, vamunangagwa vari kuti hei takaseta commission of inquiry pane vanhu vakapfurwa musi wa1 August. But mukatarisa commission of inquiry yacho ka ine vanhu vekunze kwenyika, ine vanhu vamwe zvakare vakanga vari mapresidential candidate paelection iyoyi yataakabva musi wa30 July. Zvakare ine vamwe vanhu zvakare vane kutsigira kwavanoita rimwe bato rezvematongerwo enyika. Saka semaonero edu isusu muZimbabwe mune macommission akasetwa mubumbiroidzwa remutemo chapter 12 yemaindependent commission. Kune Zimbabwe Human Rights Commission, kune National Peace and Reconciliation Commission. Semafungiro edu isusu taifungidzira kuti macommission aya ndo aifanira kupuhwa basa rekuongorora zvakaitika musi wa1 August. zvekupfurwa kwevanhu mainnocent citizens vanofanira kuforma inonzi ad hoc committee neNPRC kuti inge iongorore. Saka hurumende yaifanira kuita fund NPRC yaifanira kupuwa mari yekuti iite basa, ive nemaoffices, ive nasecretariat. But pari zvinezvi hatina kana kwatiri vanomhangare nyaya dzedu. Seni ndinotungamirira sangano remavictims inonzi Zimbabwe Political Victims Foundation Trust. Tine tinodokumenta nekurokodha kutsorwa kwekodzero dzevanhu dzinoitwa kunyanyanya dzevanhu vakashungurudzwa kubudza nezvematongerwo enyika. Saka hatina kwatinokwanisa kumhangara nyaya dzedu because NPRC haina kana ofisi. Hapana kwatingaende kwairi.
Vagonde
vamunangagwa vachiti hanzi taakufuna commission
August
haina handiunge zvine musoro.
Ya, Vagombe, pane zvatoda kubvunzai musabva pafoni, tichadzoka kwamuri. Yes. Mr. Gombe here is saying that the expectations that people had that after elections things might go better, nothing happened. Instead, we got cholera, we got high prices and fuel shortages. And then the person who won the election has been Mugabe's deputy for the last 37 years. So he does not think that he can make a difference at all, but that he's blaming the situation on us, on Zimbabwe having what he calls an illegitimate government.
Yes, let's proceed and get to Mr. Apetiko Pepe. He is a businessman and former parliamentarian. Mr. Pepe, good evening and welcome to the program.
Good evening. How are you, Kips, and how are you listening?
Thank you so much for joining us. So, as we said, it's going to be a very short kind of time with you here. So now, we are talking about various issues affecting Zimbabweans right now. And then the speech that was actually delivered by Mr. Mnangagwa, and specifically certain issues like, you know, the removal of sanctions and all those kind of things. So in a nutshell, this week was very dramatic, looking at cholera, looking at all these kind of things. So what's your take about what is going on in Zimbabwe right now in a country where there are crippling fuel shortages?
Well, I think Zimbabwe as a country that is supposed to be a democratic country has actually failed to measure on the dictates or the requirements of democracy per se, that's first and foremost. And the second thing is, remember, democracy goes hand in hand with the economic development because it is about the people's aspirations, the people's wishes, the people's endeavors to try and better their lives and the lives of their children. So if that does not happen in the first place where people are given a democratic space to actually exercise what is their right, it then affects the economic stability of that particular country. In this case, it is very clear that economic stability in Zimbabwe is something that is very worrisome. And why am I saying it's worrisome? You don't want a situation where you just have an election, a national election that has taken place this year. You find that soon after elections, you find shortages that are looming, and especially for essential, developmental, things like fuel. Fuel is one of the key drivers of the economy. And if you look at cement, for instance, cement is another driver of the economic development. You talk of building cities, you talk of building those very same factories, or particularly in mining, use a lot of things like fuel and cement. And if you find those things running dry, it therefore means that your economy is not developing. Your economy cannot sustain itself by having extra a very high cost for fuel, very high cost for cement. So in particular, those two, they form part of the core drivers of the economy. Yes, for anyone to come and invest in Zimbabwe, he needs to know that he is either mobile, his machines are running 24/10, and he needs to build or construct, what he needs. What is part of the infrastructure development in terms of his operation of his business. So if those things are actually in short supply, it therefore gives a any person who wants to come and invest in Zimbabwe, question marks. And once an investor, a serious investor or a potential investor, has got questions about either the performance of the economy or those key components that drive the economy going to short supply, he will have question marks to come and invest in Zimbabwe.
Yes,
yes, we see Mnangagwa is blocking and trying to invest, to woo investors to come in Zimbabwe. Apparently, investors cannot be wooed by just a word of mouth by the president. But the investor actually looks at a lot of other things, including the historical background of the country that he has to invest in. And that history informs the future of his investment. So it then becomes a problem for an investor to come in a country that has got a very bad history like Zimbabwe, that has got a very key things that can drive the economy going in short supply. So that on its own, it will not attract serious investors.
It will only
attract investors that are coming either to loot or coming either to balance up the equation of corruption that we have seen in Zimbabwe. And that's not a serious investor that can turn around the economy of the country.
Thank you so much, Baba Pepe. Siyabonga kakhulu ukuthi ungenile lamhlehlelweni. So besicela nje abantu ukuthi bangene just for 2 minutes, umuntu akhulumayo azihambele. Kodwa ungahambi nje ngesiNdebele, ndiza kunika 1 minute, Pepe, just to sum up okwenzakale eZimbabwe. Ufake just in the national.
Okukhathazayo lapha Gipsy eZimbabwe, okukhathaza kakhulu ukuthi-ke ilizwe elikhangelele ukuthi kona lithetha abakhokheli ngendlela ebalulekileyo nxa sikhangelwe ngabanye abantu njalo nxa sikhuluma ngakho. Kodwa ke okwenzakala eZimbabwe asikuboni kusenzakala ngaleyo ndlela, ngoba sikhangele ukuthi-ke abantu nxa bakhetha indlela eqondileyo ebasa-ke ekuthini bathuthuke kwezomkhonobi. Kodwa-ke xa siyakhangela abantu bavotile kathesi, kodwa akutshengisi ukuthi umkhonobi ungathuthuka usiya phambili, ngoba izinto ezimqoka nxa ukhuluma ngokuthuthuka komkhonobi, ukhuluma ngawo amafutha okuhambisa izimota lemitshina efanele isebenze emafektari. Uphinde ukhulume njalo futhi ngawo into ezinjengesamende, ukuthi nxa umuntu ebuya ezefaka imali yakhe lapha eZimbabwe, udinga ukwakha ingabe kumbe uyagebha ezenjiwayo, udinga ukuthi kube nesamende asisebenzayo. So nxa ubona izinto ezinjengesamende zishota eZimbabwe, kusekake bese kukhombisa ukuthi-ke kuba ne-problem enkulu kakhulu, ngoba abantu labo abale mali zabo abazikhangisele ukuthi bafake imali zabo ukuthi abantu umkhono mthuthuke, kusuka kube nzima ukuthi bazifake imali nxa besithi bayakhangela ukuthi-ke eZimbabwe izinto ezizo ezimqoka yizo-ke esizezingani ziyasilela. Kuphinde kukhangeleke lokuthi lapho esisuka khona, lokhu kuthiwa yi-history ngesikhiwa, ungakhangela lapho esisuka khona vele kakuqondanga kuvele sisuka endleleni etshengisa ukuthi besingaziphathanga kuhle ekuphathekeni ukuthi sithuthukise umkhono wethu. So abantu laba abazefaka imali bakhangela indlela kade sisebenza ngayo, ukwenzeka ukuthi indlela nale esisebenze ngayo esivela khona kambe ingaba le mpumela entsha kumbe impumela eqondileyo yini nxa sisiya phambili.
Siyabongaangakhangela
khonokho bese kusuka nzima ukuthi khona besebebuya bezefaka imali zabo.
Pepe, sibonge kakhulu ungathinela kusasa. So that's Mr. Pepe. He's saying there are certain drivers of the economy that are not right. So he's talking about cement and he's talking about fuel. He says minus these two items, the economy is dead. So there is a critical shortage of fuel in certain towns and cities. And so he says if there's no fuel and there's no cement, there's no country that can function.
These shortages come at a very critical time, a critical point, when the government says it's trying to,
and that Zimbabwe is open for business.
Yeah, and they are trying to stimulate the economy.
Mm-hmm.
But like you say, with shortages of such important material, it's going to be a very, very a difficult passage.
So what is Mr. Gombe saying about some of these things?
Mr. Gombe, Muripo.
Yeah, Wongo Muripo.
Yeah. Musati ma pintura sampotoro na wama. Tona kukufunzai. Murikupi kwa zinesh?
No, this is Murikunyanga. Murikunyanga, Kunyanga town.
Right. Takambo nzwama shumanena furaya. kuti kwakusina nyotso gadzikana zvakanaka kuna vamwe vakadisapia mwana wechikoro chinyi chinyi chii chiri kumboitika ikoko
mashoko mwana akadisapia aina hana akusvika nemunzeve dzedu asi chandingangotaure ndechekuti pari zvino the economic situation ndo iri kungo bata vanhu vazhinji vekuno kunzvimbo yekuno kumanikaland and panyaya yethe economic situation zvinhu zvakangomera vanhu vazhinji kuno
sezati
vazhinji vaakutosarudza zvekutoyambuka kuenda mhiri kumozambique kunotsvaga mabasic commodities akaita sana cooking oil fuel soap nezvimwe zvakadaro kuti vaone zvekuseenzesa because muno mapraises acho akwira zvisingabviri
saka kana vaenda kuMozambique vanongonotora zvavo here kana kuti vari kuita zvokutengesa izvo zvatinoona zvichiitwa navamwe vanoenda kuBotswana nekuSouth Africa vachinotenga zvinhu vachiuya nazvo
ya vazhinji vamwe vanotora vouya voita zvebutter trade because normally kunoitwa zvegold panning saka ni vazhinji vanongonotenga cooking oil nemafuta edzimotikari vouyawo votengesawo kune vanhu vanenge vachiita zvegold panning sometimes vozoita butter trade nevanhu ivavo asi vazhinji vari kungonotenga zvinhu izvi kuti vaone zvekuseenzesa mudzimba dzavo because just imagine 2 liters yecooking oil iri kuita $6 musupermarket and musupermarket macho muri kunzi unongobvumirwa kutenga mabhodhoro matatu chete pamunhu sakani kuMozambique munhu akaenda kuMozambique anokwanisa kutenga that 2 liters yecooking oil ne $2 US which is a bit cheaper kana kuti $3 bond kuti aone yekuseenzesa zvake
musaenda chichataura nemi zvekare murambe muri papa tinodzoka muri yes
so we've got another caller here that is Mr. Isaac Mpofu baba Mpofu kunjani
yaphela tubo njani
sifile kakhulu Mpofu sasiza kutola namhlanje
yazi wena wachaywa akazi
into zabantu into zabantu
into zabantu
yeah so ke kunento eziningi lapha esikhuluma ngazo ngamafutshane sibili kutsho ukuthi ukubona njani khonoku kwakhulunywa ngumnanga kwesithi kumele kwesulwe izitshezo zenoto njalo bayalungisa udaba lokudutshulwa kwabantu kuzobuya ke amafutha ezimota lesamende kuyasilela eZimbabwe so sikunika exactly 1.5 minutes ukuthi uphonge ukukhuluma khona ye khuluma ba
okay Dube ngicela ukuya kupoint njengobani usitsho
ye
okwakuqala Dube mina ngizoba mehluko labanye abantu mina umuntu uyalindwa Dube okwesikhathano we have why into njani ilizwe lelana Dube lilinga ze 37 years so umnangaba ngeke engene iviki sibe sesicabanga ukuthi yonke into izabe si right
so
i-point yami esibili uyabona mina bengithi mhlambe lamadoda AMDC othamisa bazofana nalapha i-EFF yazi i-EFF yahlala uZuma entanyeni bengu-6 or 25 e-parliament nami bengithi bazohlakanipha ukuthi lo mdala nomenza ubutsotsi wathatha ukhetho nobana betulikhethe ngobutsotsi bengithi bazohlala phezu kwakhe epalamente angitheli izithembiso zakhe lezozikhuluma everyday azenze
hayi uyitshayele sibiliuthaya okokugcina susalelwe
manje ma abantu siloke bephikisana naye ilizwe lisiwa belokhu beyenza lokhu bethi kuyilokhu kumbe lokhu akuye kuhambi kodwa yena umdala mina bengicela Dube nami ngicela simpheni i-24 months 20 eyami imicabango asimpheni 24 months ngemva kwe-24 months sibe sesiqala ukuthi manje mdala wathembisa wathi wena ubuya ngabantu abazotshala izimali baphi uthembisile uthe wena ipetroli angekuhluphe nansi iyahlupha uthembisile ukuthi wena uzoletha osomabhizinisi bakuphi uyayibona into enjengale manje ngasimjaha njengamanje kabe kufana nokuthi ungani thina siyazisola singabantu bezimbabwe kwamanye amazwe ukuthi ayikho into esingayenza
empofu baba utshayisibile kwazwela sibongele kakhulu
Dam nyabonga tube nyabonga Monday Friday ndoda ngicela umthini.
Yes, zakuthinta baba kunjalo.
Please.
Yes. Yes, so that is Mr. Isaac Mpofu. He says give Mr. Mnangagwa 24 months and start saying after those 24 months, what have you done? You know, he promised to bring some business people here. Where are they? Not now. He says now it's like pressurizing him not to do a lot.
Oh,
but he says for the opposition,
great,
the opposition should actually be very active in parliament, like the EFF in South Africa.
Mm.
Pressurize the government until they deliver. He says do what the EFF did in South Africa to Zuma. You know, yeah. He says, yeah, it works.
Yeah.
So I think we've got a caller. Eh?
Yes. Muripo erepa runare.
Sipo makadiko, baba. Wande.
Ndipa moya, makadini ya yumu fundis.
Sirofara, long time, man.
Long time.
Abuja nukuti fone, kamuka sei.
Zamuri pachiro nguwa wanya, chakufunga kuti mutipeweza, munofunga maswano, ya sirukiti kamuka.
Wachiroti, gati kwa se murio se Zimbabwe, chiti marie meraka naka, nukwa muruko uko, chiti maskataka naka uko. Na wipo ndio zangukuza kuzita ure pa nyika yedu nyika yedu ine zakawanda chose zvinoda kuti zvigadziriswe asi kugadzirwa kwazvo zvinoda moyo umwe chete nokubatana ndokuti zvigure kufamba nokuti pari zvino pakamira manyama mira neuronga kuti panda zvakanyanya kuti nyika yedu igone kuvana kusimudzirwa nokuti pairi paya pari kurema president vakanga vari kwamurukoko vauya kumusangano vachirazo vakataura munhu anenge auya aida kuzama kuti vagone kuzama kubata apo naapo asi kududzira kuti zvizvizvo kana pasina kubatana kumunyika handioni zvichienda mberi nekuti hazvibatsiri chinhu kuti ugone kufamba undotaura zvimiro zviri munyika mako zvekusina kuwirirana kududzira kuti zvinhu zvichanetsa mukati menyika yekwedu saka zvoda kuti kuti nyika igone kuti iende mberi isumuke pairi papo anotoda kuti pabatwa nezvakasimba nekuti zvakawanda zvekuitika mukati menyika yezimbabwe hatingazvipedzi kusawirirana nekusaona kwakafanana nevamwe saka panotoda nyasha dzamwari kunyanyanya kuti zvigurudze zvakanaka nokuti kana pasina kudero angava makore mazhinji kuti pangasumuka ndizvowo pangawanikwa zvimwe zvishomo zviri zvitatu but zvizhinji zvacho handioni zvinhu zvichienda mberi ndinongoona kuchema chete.
Saka gwarara munofunga kuti rinofanira kutorwa nehurumende nderipi kana makatarisa zvinhu zviri kunetsa iko zvino zvatanzwa kuti mafuta emotikari nyangwe samende chaiyo iri kushayika chamunofunga kuti hurumende iite nokukurumidza kuti zvinhu zvitwasanuke ndechipi vamoyo
ndinotenda nhau ipo ndeye kuti zvinhu zvakafanira mukutsanangudza izvozvo takambozoona 2008 kwati matambudziko mazhinji achatodzoka mukati megura 2008 nhamo ichatowanda zvinhu zvakawanda zvichaikwa mukati menyika yedu zvinhu zvinonetsa izvozvo asi kuti hurumende kuti ndione kuti igone kuti isimudziri nyika chekutanga ngaigone kubatana nokuwirirana nokuti chinhu chakonzesa izvozvo zvinhu zvakabvira pamatangiro ekuvhotwa nezvakabuda nemusarudzo nokuti hazvina kuva nokumira zvakanaka kuvamwe saka zvakafanira izvozvo kazvina kugadziriswa nokuwirirana ivo pachavafa kuti vagare pasi vagone kutaurirana nhau dzavo kuti bhozi hazvigone kuti nyika igone kuenda mberi vamwe vasingafari vamwe vachizitire mainivhesiti angagone kuuya mukati menyika ka nokuti vamwe vari kuti izvozvizvi varume avo mapindi avakaita vakapinda zvisina kumira zvakanaka sososo saka matambudziko mukati menyika yedu kuti nyika inake kunge vabata vagona kutaurirana kuti vagone kuwirirana because avari kuti havativagamuchisa purezidendi avari kuti vatambisowo ndo vakawina kududzira ndo zvimwe izvozvo zvinotokonza kuti nyika igone kusaenda mberi izvozvo saka pafari pagone kuti vanhu vagare pasi vataurirane ipapo kana vakagona kuprofita nhau iyoyo kuti wakagona wakawina ndiani ndo ichaita kuti nyika inake asi kana pakasadero vakangoti isusu tisu tiripo but nzara ichagara ipa ndipo kune zvikorera zvaiita iri kuparadza vanhu especially nevana vadiki vasina mhosva yakaparara havana chavanoziva vari kuparara kududza kuti inhamo hombe iyoyo nhasi uno mafuta kunzi munhu atenge bhodhoro rimwe chete zvio hamusina kuzvipatara kuna mushonga kududza kuti zvinhu zvakawanda yanguva mhezi muviri wose munhu achagona kufamba saka mukati menyika yedu munongoda shoko rokuti kana vakagona kubatana chete vakagona kuti vawirirane kutaurirana pachavo ivo vachamisa vamunangagwa ataurirane kuti vagone kubudisa kuti chokwadi ndeupi akagota ende because sometimes azvibatsirisi kuti vanhu vagarirepo kuti ndindakauina but vamwe vachema ngapagoo kuti vawirirane kuti vamwe vataurirane tizva kuti vanhu vakawanda vasoda kuti
aiwa ndo zvatanga tichida kuti mutibatsire nazvo mashoko enyu amataura makuru chose tinotenda chaizvo vamoyo
apa tinotenda mwari kudenga ave nemi muve nemasikati akanaka gaitirare tichiti mhuri yezimbabwe makadiko mese vakatirira matimana mweya musina umwari kubatsireiurikoko aluya
mazvita chaizvo Mr. Moyo is encouraging for unity Chamisa and Mnangagwa must sit down and talk and straighten out this issue of legitimacy because it's attracting attention in the wrong direction because what is needed at this time is unity. To stimulate, you know, the country back to normal, but it can't be done unless these two people get together and agree.
Mm-hmm.
Yes, that's his point.
And if you've just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about various issues in Zimbabwe. So now we apologize that we're not live streaming this show on our Facebook pages. But you can get hold of us, you know, on our on the internet. At www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and www.voaindebele.com. And for those people that are not getting us on radio, I know that at times people tend to be switching from radio to Facebook and all those kind of things. So you can get us on radio on 909 meter wave frequency, on 4930-6080, and 15460 kilohertz short wave. Kulabo ke abangenelisi ukusibamba ku Facebook lendawo lezo esijeneyo elijalo ukusibona kizo. Hambani ke ku website ku www.voaindebele.com kumbe ku www.voashona.com kumbe njalo ku voazimbabwe.com. Zasizwa mnandi konapo ke ngirani sibone. So wandibatshela abantu ukuthi asikho ku Facebook. Kunjalo futhi you can tell them that we are not on Facebook. So, but they can actually access us on some of these platforms that we have.
Yes. Pane changweta sokuti nesezvishomanana tisi kubatika pa Facebook page dzedu dzeVOA Studio 7, VOA Shona neVOA Ndebele. Atipo pa machannel ipapo zviri kugadziriswa tichakutaurirai kuti zviri kufamba sei asi pari zvino munogona kutibata pa 909 medium wave frequency nepa 4930 6080 nepa 15460 kilohertz pa short wave saka tinoda kungoti muzive yenyu kuti zviri kunetsa zviri kuno hazvisiri kwamuri ikoko asi tichakuzivisai nokufamba kunoita nguva.
Yes, lo baba lapho sechongani ke ubhekisipo kunjani wethu
ilewa wina
yaphila bhekisipo abantu phela isibongo sebasikhohlwa kudala wagcina ukuya mahlangu akutsho phela ukuthi ezimbabwe kwenzakala into eziningi uphika udopa kuphi lapho ngakhuluma ngakho
mina kahle kahle into engiyibonayo ukuthi when it comes esigabeni kaChamisa yabona uChamisa bayamfuna but basuke bona bakhulume sengathi bazitshaya isifuba ngathi ngabantu abangamfuni and bebona usizo lwakhe ukuthi lumuntu masingamthatha simfake la sizwane into eningi umhlaba uza kuyibhekile ukuthi silungisa ukuthi uya phambili nokuzwana elizweni elizweni sifisa ukuthi kube lokuthula kube lokubambana iZimbabwe iphumelele iye phambili abantu baseZimbabwe bathole imisebenzi konke lemikhuhlane le edalwe nje ubuchapho obudlapha nje lokuthi now uyipolitician ungacabanga ukuthi maybe okucabangayo wena abanye abantu abakucabangi ngoba uma uzobuloku ukukhuluma into engeke ize ilunge kusasa kudala amatoyitoyi konke lokhu kudala umsindo elizweni always try ukuthi ukhulume iqiniso ebantwini ma into ingekho yayikho ma ikhona ilunga iyalunga abantu bayibona
awubona ke nsizo yakwethu nxa sesikhangela ke futhi okunye okwenzakala eZimbabwe kuthiwa phela kusela amafutha kwezinye indawo amafutha emota ikuhamba njani
yikho ubudedengu bona lobo ukuthi khona isikhathi sesekhona uyini ungafaka ngayi order ukuthi amafutha abe khona o utshela ilizwe ukuthi hey kulenkinga lapha amafutha akwekho kodwa ngengezwe inyuzi ezidlule omunye ubaba oyekhuluma ukuthi amafutha kudala kwafaka yi order but namanje isiling inkinga isise khona ukhulumelani into engekho khuluma ikhona awulacala awulacala mawukhuluma iqiniso.
Yeah, so it 2 minutes, yeah. 2 minutes zakho sezibhela susana le 10 seconds phose lokugcina khona.
Kahle kahle mina ngithi abantu ababambane uchamiseke bambane bayazi ukuthi bakhulumisana kanjani bangathi bona mabefuna uchamisa bangathi bayamkhuluma ukuthi bayamgxeka kodwa bona bemfuna ilizwe liqhubekele phambili kube lensala kahle ilizwe le liright.
So kumele bemcele into ezinjalo
bamcele ukuthi endoda akuze lapha sikhulume sizwane sibambaneni silungise udaba lwezo okunye lokho kuzokuya emva sokubona okwamanje esiconcentrate ngelizwe leliphuye phambili abantu besizweni
emahlangu baba ungathi yona kusasa.
Okay,
so that is Mr. Pengisipho Mahlangu. You are saying that the ruling ZANU-PF party should actually talk to Mr. Chamisa and actually map the way forward, like what the other caller said. So he says the problem is that ZANU-PF wants to behave as if Chamisa is a guy that you can just bully around. But he says if you don't get him on board, nothing will work in Zimbabwe. So he says even people in ZANU-PF know that. So they should actually look for him, talk to him, so that things can come right. He says because Zimbabweans want unity, peace, and development, and not cholera.
Right, that's how it goes. Right. So we seem to have walked this this road before with the late Morgan Tsvangirai and Robert Mugabe. So what the people experienced during that period when these two leaders were more or less trying to work together, I think they saw the fruits of that kind
the
of
CNU.
Yes. So they had rather have Chamisa and Mnangagwa, you know, come to some sort of agreement and actually contribute towards working together. Hopefully, something will come out of it, more or less like what happened last time around.
Yes. Yeah. So I think we've got another caller. Sloba Mbongeni. Ekwani, Mbongeni, kunjani?
Hey, siyaphila baba njani?
Siyaphila kakhulu. Isibongo ngosithole, eh?
Yeah, ngosithole.
Sithole, akutsho ukuthi okwenzakala eZimbabwe wena ukubona njani?
Ah, lokho okwenzakala eZimbabwe lokho yikuthi inkinga yakhona eZimbabwe siyake sisuke nje sesingathi abantu bangabantwana bona bangabantu abadala. Lelo kungabantu abafundileyo kakhulu. Inkinga leyo kube yinkinga esayiqeda kudala. But abantu bezimbabwe mina bangehlula ukuthi kanti bona bafuna ukudubeka kuze kube njani ngoba kwabeka ukhetho manje akunamuntu ezimbabwe ungahluphekiwe kodwa kwaba yinkinga sesimangala sesithola ukuthi iZANU-PF ithola ama-members of parliament ayi 145 lokho kuyinto emangaza kakhulu I think nomhlaba wonke kuyawumangaza kakhulu phezu kwabantu bezimbabwe zihlupheka kangaka namhlanje bayakhala lokhu sikhala ngento eyi-one ukuhlupheka kwabantu phela leyo nto leyo yinto esizidingela yona lokho akula petrol akunani akunakudla kunekhorela akunamanzi akunani lokho yinto esizidingela yona so kuyinto ebuhlungu ukuthi sijika futhi sikhale thina siyazimaza wena ugamula ihloko uceda lapho zigamula uyawo suke lapho ukhale futhi yiyo le nto leyo eyenzakalayo ngoba manje amavota abefakiwe abantu bazivotelele umnangagwa nanku akulanto ayiyenzayo so leyo nto leyo ibuhlungu kakhulu leyo kokuthi yini leyo sisuka namhlanje sibheke phambili yini into ezoyenzeka ngoba iZANU-PF siyazi for 37 years akulanto vele ekubambekayo okwenzakalayo mina vele njengami ngiyazi ukuthi akulalutho luzoyenzeka into vele engayikhuluma kudala akulalutho esilibhekelele kumnangagwa njalo kuphela ngibuhlungu kulaba abantu abavotela iZANU besithi bona kuzaba no-change umnangagwa for 37 years ebusa but kungela tshintsho akuyananto abayenzayo nanku manje nguyolokhu ephethe kuzoyenzakalani kanti vele kukudala isebenza iZANU kudala isebenza kudala yehluleka kudala akulanto futhi ezoyitshintsha iZANU-PF iZANU-PF yahluleka ngo-2000 ihluleka vele umbuso wamphika kudala iZANU-PF yaphikwa kudala ngumbuso weZimbabwe so akulalutho vele silubhekelele sibhekelele ukuhlupheka futhi until 2023 kungananto ezoyenzeka mina vele angibhekelela ngalutho kulaphaya bekelela ukuhlupheka nje kuphela.
Awuboni ke esitole baba sibonge kakhulu ungathina kusasa ube le mpela fike enhle kakhulu hey.
Yabonga baba.
Yeah, that is Mr. Stole. Mm-hmm. Mbongani Stole. He's saying, he's raising a lot of issues, some of them very, very interesting. He's saying that, you know, it's surprising how ZANU-PF won in the first place. And then he says, normally you reap where you sow. So mm-hmm. in this case, there's no fuel in certain cities, and there's a crippling shortage of cement. So that's how people are reaping now.
Yes,
he says
yes.
He did not expect anything from ZANU-PF in any way. He says, so now this is a self-inflicted wound by Zimbabweans. So he says, you voted, so why are you crying now? And he says, ZANU-PF was not going to deliver in the first place. And Mr. Mnangagwa's government, I think he's repeating this for the third time. He says, Mnangagwa's government will come out with nothing out of this kind of thing. Mm. So maybe we are trying to get some of these ZANU-PF guys to come in and say a word or two, you know, about what is happening in Zimbabwe.
Yeah.
So we've been trying them, but the numbers are not getting through. Mm. So maybe let's go to Mr. Gombe and maybe ask him one or two questions, then it goes.
Vagombe, muripo here?
Ndiripo zvangu.
Eh, saka munoti chiko nenyaya iri kunetsa. Imimi kana makatarisa muri kunzwa vamwe vachiti dene vamunangagwa navachamisa vagara pasi vataurirana. Munotenderana nazvo here izvozvo?
Ya, ini ndinoona chinhu chakanaka kuti vamunangagwa vagari pasi navachamisa votaurirana. But hazvifaniri kunge zvine maconditions zvekuti no vamunangagwa kuti vataurirana vachamisa vachamisa vanofanira kutanga vabvuma kuti vamunangagwa ndiwo munhu akahwina sarudzo dzemusi wa 30 July zvisina kupikiswa. Ini handifungi kuti zvakanaka izvozvezvo. Ini ndinofunga kuti vamunangagwa for the good of the country kuti zvinhu zviite zvakanaka vanofanira kutaurirana vachamisa because vachamisa ndiwo mutungamiri weMBC Alliance and tinoona kuti ndiwo wane mamembers of parliament akawanda opposition muhurumende pari zvino. Saka ndaifunga kuti zvakanaka chaizvo for the good of the country kuti vataurirane pasina macondition. Apa kutaurirana nenyaya yekuti tingaite sei kuti tisimudzire nyika yedu, tingaite sei kuti ikonomi iite zvakanaka, tingaite sei zvakare kuti masanctions akaisirwa Zimbabwe abviswe. Ndo zvinhu zvavanofanira kunge vachitaurirana izvozvezvo. Zvikurukuru ini maonero angu, zvikurukuru zvinofanira kunyanya kutaurwa nezvazvo inyaya yekuti vamunangagwa number one ngavabude pachena vataure kuti inini saED Mnangagwa I was involved panyaya yegukura hundi neurombo nevanhu vakafa pagukura hundi. That's number one. Number two, vamunangagwa vanofanira kutaura zvakare kuti kutaurwa kwaita idzamara ndinokushora zvikuru. Saka ini saED Mnangagwa zvandava muhurumende ndichaita kuti painvestigatwe zvakasimba kuti itai dzamara akaenda kupi. Then number three, vamunangagwa vanofanira kutaura zvakare maringe nenyaya yekupfurwa kwevanhu nemasoja kuti vanhu vakapfuura vanhu vari innocent muHarare musi wa 1 August vanhu ivo taita make sure kuti vasungwa and taita make sure kuti commission of inquiry iyoyi taibatanidza zvakare kuburikidza necommission yagaya irimo yeNPRC kuti pange paine kutsvagiridzwa kuti zvakaitika chii chaicho chaizvo zvakaitika zvinhu zvifambe zvakanaka. Vakataurirana ndinoona kunge tinogona kurarama zvakanaka munyika yeZimbabwe.
Ya, Vagombe, muchitaura pamusoro pevanhu vakafurwa vakafava pakapera sarudzo. Ko handiti mutungamiri wenyika vakaumba commission yekuti iongorore nyaya iyi? Haisiri nhanho yakanaka here yavakaita?
Vakaumba zvavo commission but tiri kuti vanozoumbira iko commission ipo pagara paine macommission ari mubumbiro idzvare mutemo yeNPRC National Peace and Reconciliation Commission ndo vanofanira kupuhwa basa iroro. Then NPRC yoseta inonzi ad hoc committee, a temporary committee inoongorora nezvekupfurwa kwevanhu musi wa 1 August. Ndokufunga kwangu, ini handifungi kuti zvanga zvakanaka kuna vamunangagwa kuti vabuditse mazimari ekuhaya vanhu kubva kunze kwenyika ekutora vanhu kuti vange vachiinvestigata zvakaitika musi wa 1 July. Ko iyo NPRC iyo vari kudii kuicapacitata nemari kuti ikwanise kunge ndiyo ichiita basa irori?
Haiwa, mazvita chaizvo, mazvita chaizvo. Tichadzoka kwamuri kokupesa asi muchidimbu.
But we've got a caller. Can I take a caller first? Slow baba Mutembo lapha ecingweni and then siyabuya kubaba Gomba. Lothi sike sikhuluma lo baba umthembo osecingweni lapha. Baba Mthembo ukhona ecingweni?
Ngikhona baba njalo.
Siyaphila kakhulu. Nazi indaba lapha siyasikhithiza. Lamhlanje siningi. So ungathini khona
baba? Indaba ziyakhithi.
Yeah.
Indaba ziyashitheka Mthembo siyazizwa, kodwa ke inkinga kuphela ukuthi uhulumende lo ebeselayo iqiniso vele kalikho. Hayi, akula qiniso entweni nje yonke. Uyazi ukuthi for 37 years abantu ke bethwele nzima uhulumende oyi-1 lanxa umdala oyingene engu-president, but akula tshintsho vele sizalubona abantu labezimbabwe. Saqhubeka vele lokho kusuba nzima kusiya phambili.
Kwehlulane Mthembo.
Into esingelayo vele ekhalaphana ibukhokheli. Ubukhokheli vele kabukho. Njalo ubukhokheli obukhona kabula qiniso, kabula buqotho. Sabe kukhanya ukukhuluma nje ngokuthi khona ama-corruption, kunalokhu nalokhu kusasa siyenza. So inhlelo, but zonke lezi nto zezikhulunywayo yinto zingavele zafezwa zaba-right. Ngoba bonke abantu bona abasuke bakhuluma nge-corruption yibo the most futhi bantu abona abavela nge-corruption. So uzazibopha njani nomunye umuntu obhizi nge-corruption?
So kodwa kulungiswa njani? Kulungiswa njani khona kumthembo izinto kwezimbabwe lapho?
Ukulunga kwakhona kuvuleka vele ukuthi ngabe kade kulo hulumende sibili ole siqiniseko. Lo 37 years wehlulekile madoda. Ukhuluma iqiniso sibili? Hayi, akula lutho lapha. 37 years? Hayi, akula lutho. I-solution kuphela ukuthi kutshintshe uhulumende ame kube sulo hulumende ole qiniso labantu. It is mapiza vuyela endaweni yazo. For instance, ngakhale kathesi eZimbabwe kathesi akula fueli, akula into ezikhona, into ziyakhwela, ibhondi labo nothi lade lizama ukuthi lingasale leyini, ukuthi lingasale US dollar, lalo lifila, lisalancedo. Okwenza vele into zakhona kazilancedo. Ngazi abantu ababhala le emasekondari. Uzothola somethi wena mzali womntwana obhadaleleyo mali yokuthi umntwana obhadala, umntwana uzo uyawubhadala umntwana amasubsidy. Lapho kuyathathwa khona amaphepha ukuthi ahambe uyobhadala leyo mali. Ayikhathelwa nawo maphepha ukuze azobhala, waphinde wabhadala futhi wabisele instead kodwa umsebenzi kahulumende. What is that?
Kulobuzima Mthembo,
kulobuzima obukhulu kakhulu.
Uboni ke Mthembo, sibongele kakhulu Mthembo. Sithembayo wathi nalokusasa bakho.
Hayi, sasoze ke sidile kodwa fathi iqiniso sibili elikhona madoda. Nxa singatholanga abakhokheleli abaqotho sibili ngeZimbabwe, hayi sitshanje eceleni.
Yes, siyawuzwa kakhulu baba. Ungathina lokusasa sibili
njengoba sibili amadoda ngiyakwazi lami ngiyawasapota sibili ukuthi hayi into eZimbabwe ukuthi ilunge zibe kufuna abantu abaqotho, kufuna abantu abathembekileyo abazahamba sibili ngendlela bazazi izifiso zabantu. Abantu bafunani, okubahlupha kwini, bese besima ngeqiniso. Hhayi lokho esikubona lokho 37 years usona 37 years ubesufuthi yona uzabe uzolungisa, akula nto yalungu.
Siyabonga kakhulu ke Mthembo.
Kubonge mina baba.
Okay.
Ngiyakukhotha kusasa ehlelweni lesingeniso
lapho. Yebo, impela vikendle. So that is Mr. Mthembo on the line. He's in Botswana. So he was saying that you know, this government is not truthful at all. So we need, there's need for a government that is truthful, for a government that is committed to the needs of the people and all those kind of things. He says for 37 years nothing has happened in Zimbabwe that he says he has enjoyed. He says literally there is no servant leader in the country. So you have heard of late Mr. Mnangagwa saying they are servant leaders themselves. So he says no, there's lack of that, and at the same time there's a lot of corruption, and he says this issue of bond notes may be fueling a crisis in the country. He says today the bond note is very high in terms of its so-called value, but tomorrow it will go down and there's so much confusion. So maybe let's go to Kombe.
Yes. Yeah. Earlier on, Gukombe had also lamented the, you know, the lack of talk between the two leaders, and without condition. But he's also bringing in another issue that if there's going to be unity and acceptance, Mr. Mnangagwa should just admit and apologize over the Kukuraundi issue, and also he should, you know, institute the search for Itai Dzamara. Those are the two issues that he brought up. And he's saying that there was no need to establish an international commission to investigate what happened on the first after the elections, because there are already some commissions in the country, notably the National Peace and Reconciliation Commission, which he says could have handled this issue without costing the nation a lot of money, since they are also well-versed in the atmosphere, the political atmosphere of the country. So that was what he had told us. Wagombe.
Yes, sir.
Yeah. Muchidimbu, 1 minute. Tibudzewo mashoko enyu kupedzisira pamusoro pezvamunotarisira munyika yeZimbabwe.
Yeah, isi tinotarisira Zimbabwe kuti inge iri nyika yakanaka. Nyika ine watungamiriri wanotya Mwari, nyika ine watungamiriri wanoda kuti Zimbabwe ibudirire, iine mainvestors anouya kuzoinvesta muZimbabwe mune zvakanaka, kwete mbavha dzinouya koshandisa vanhu vemuZimbabwe vachivashandisa zvisakarurama. Tinotarisira Zimbabwe kuti inge iri nyika yakanaka, nyika isina mhirizhonga, nyika yekuti tinoraramawo zvakanaka sesu wagari vemuZimbabwe. Zvakare tinotarisirawo zvakare kuti zvakaitika zvose mumasure umu hazvifaniri kukanganikwa, hazvifaniri kuitwa swept under the carpet. Zvinhu zvose zvakaitika zvinofanira kubudiswa pachena kuburikidza nesangano reNational Peace and Reconciliation Commission. Wakatadzira umwe anofanira kubuda pachena kuti indii ndakaita zvakati zvakati zvakati, zvobudika zvoongororwa. Ende tinotarisirawo zvakare kuti pange paine inonzi security sector reform munyika yeZimbabwe. Mapurisa, majudges, Zimbabwe Electoral Commission nevamwe mapazi ehurumende haafaniri kunge aine divi ravakarerekera. Vanhuwo vanofanira kuratidza professionalism kana vachiita basa ravo, kwete kuita basa vakarerekera kune rimwe bato rezvematongerwo enyika. Aya ndo mashoko angu ekupedzisira, ndakamirira sangano reZimbabwe Political Victims Foundation Trust. Tinotarisira kuti munyika munge muine runyararo.
Aiwa, mashoko enyu mataura avo anonzwika zvikuru. Chandinoda kubvunza ndechekuti pakuregererana apa munofunga kuti zvingafambiswa sei? Handiti NPRC yanga ichimboita basa iri ichifamba kwakawanda wanda. Vari kuita basa ravo netarisiro yenyu here? Pane zvamunoona zviri kufamba here zvinobva ku National Peace and Reconciliation Commission?
Ya, tinangoti pari zvino vari kuzamawo nepesi pavanogona, asi chiripo ndechekuti tisati taakuziva kuti tinoripota kuna ani. Ini kuno kumanikaland takapuwa vahanzvadzi vanonzi Patience Chiradza kuti tigoripote makesis edu kwavari, but tinotoripota over the phone. Hatizivi kuti tinovaona kupi, hatizivi kuti maofisi zavari kupi. Saka chaa chiri chikumbiro kusangano redu kudai kuti hurumende yaita capacitate NPRC kuti ive nemaofisis. Maofisis vayo oitwa devolved oyawo kumaprovinces, oyawo kumadistricts, kuti kana paine mhirizhonga ine chakuita nezvematongerwo enyika tikwanise kuenda kunomhangara, tikaenda paofisi yakati.
Aiwa, tazvinzwa Wagombe. Tinotenda zvikuru nemashoko enyu ezuva ranhasi, tinotenda chaizvo.
Yeah, so Sirova ke uproud iswela nguye wokugcina lapha ke ehlelweni lethu. Baba Sirova, kunjani?
Siyaphila njani?
Siyaphila kakhulu. Ye, eZimbabwe kulento eziningi ezihluphayo, akusela fuel kwezinye indawo, isamende lasasitholakali, ikholera, konke lokhu. Akutsho ukuthi wena ukubona njani konke lokhu?
Mina nje ukusuke elijikayo lapho baba, mina into engicabangayo nje ukuthi manje kumele sibhekeni phambili njengeZimbabwe sibe positive. Nama sikhuluma ngezwe lethu sibe positive. Ngiyananzelela lapha into eyenzakalayo emidonsiswane eminingi-ningi, ezinye inhlupheko zilethwa yikhona lokhu kudosiwa selwana politically. Kube kusiya ngami ngasonke singabantu seZimbabwe, ngoba kulezinye izinto esingeke sizijinge manje siziguqule. Sibhekeni phambili sinjani?
Awubone-ke.
Sibe positive ngoba ngiyabona ukudonsiswane
isikhathi manje isikhathi
kakhulu.
Swela ngemandla siyakufaka ube ngokuqala, mandla ngokuqala. Ye, kodwa isikhathi sesiphelile. Siyabonga kakhulu, siyakufaka manje. So thank you Zimbabwe for joining us today on such issues like cholera, you know, fuel shortages and so forth. Signing off is Kip Scribe in Washington DC. Have a lovely weekend.
Thank you. Ntano Nkawande. See you. Good night.